Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Maneru akanaka vatereri, tinosangana zvekare maneru anhasi uri musi wesvondo Gwayana 2018. Makaterera kuStudio 7 nefenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC, ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. MDC Alliance inorega kuita musangano wayo muguta reKwekwe, zvichitevera kurambidzwa kwakaitwa bato iri nemapurisa, achiti anotyira kuti chirwere chetyphoid chingazopararira. Vaive sineta wedare reparamende reAmerica vaJohn McCain, avo vakashaya svondo rapera, votarisirwa kuradzikwa nhasi kumarinda eUS Naval Academy kuAnapolis mudunhu reMaryland. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vanofungidzirwa kuti vasori mapurisa ange asina kupfeka nhumbi dzavo dzebasa pamwe nemasoja vaonekwa vachitenderera tenderera panzvimbo yange ichifanirwa kuitirwa musangano weMDC Alliance muguta reKwekwe kubvira panguva dzemangwanani. Vamwe vevatsigiri vebato iri vachiti havazi kufara nekurambidzwa kwemusangano uyu nemapurisa. Mutori wedu wenhau Taurai Shava anotipa nyaya inotevera.
Pasvika Studio 7, panzvimbo yeMbizo 4 Shopping Center panguva dzekuma 10 mangwanani, veruzhinji vanga vachiita mabasa avo semazuva ose. Asi pane motokari yemasoja yanga yakamiswa mukati mejuraworo yechimwe chitoro, uye masoja, vasori, pamwe nemapurisa anga asina nhumbi dzebasa, vane chitsama, vange vachitenderera panzvimbo iyi. Mutungamiri weMDC Alliance vaNelson Chamisa vange vachifanirwa kutaura pamusangano uyu, uyo wange uchafanirwa kuve musangano wavo wekutanga mushure mekugadzwa kwava Emerson Mnangagwa semutungamiri wenyika. Asi nemusi wechina, mapurisa akati musangano uyu waisafanirwa kuenderera mberi nekuda kwekuti paityirwa kuti kuungana kwevanhu kwaizobatsira kuwedzera kupararira kwechirwere chetyphoid. VaAmos Chibaya, murongi wemabasa mumubatanidzwa weMDC Alliance, avo vambosvika panzvimbo yanga ichifanirwa kuitirwa musangano uyu, vati vaita izvi kuti vaone kuti vatsigiri vavo vatevedzera kurudziro yemapurisa yekuti vanhu vasaungane. VaChibaya vati nemusi wechishanu, bato ravo rakakwidza chikumbiro chechimbi chimbi kudare reHigh Court chekuti musangano wavo uenderere mberi, asi dare rakati raizonzwa chikumbiro ichi mangwana muvhuro.
Tanga taita agent High Court application nekuda kuti rally yedu yanga iri ko Sunday rinova zuva ranhasi. So zvinhu zvinonetsa kuti isitudata rally musi weSunday, nyaya yonzi ngainzvikwe musi wemuvhuro. Asi tazviona semusangano kuti yanga iri nzira kuti vaone kuti vanhu veMDC vachaita sei. Isu semusangano weMDC tiri vanhu vanotevedzera mutemo, tiri vanhu vasina mhirizhonga. Saka naizvozvo tamirira mangwana acho tizotidarira chati kudii, tozoenderera mberi nemusangano wedu svondo rinotevera. Asi kana vakaramba vachidai, chokwadi chiripo ndechekuti sevanhu veZimbabwe, kana tangozivisa mapurisa tichaenderera mberi nemusangano wedu, nondo zviri mutemo weposa.
Vamwe vatsigiri vebato reMDC Alliance vataura neStudio 7 vati vatsamwiswa zvikuru nekurambidzwa kwakaitwa nemapurisa musangano uyu, vachitiwo havazi kufara nekwavati kuve pachena kwekupindira kwevechiuto kuri kuramba kuchiitika mune zvematongerwo enyika. Mumwe wevanhu ava ndivatawanda mukura zita, avo vati vange vakatarisira kuona vaChamisa kuti vanzwe kuti vanoti chii neramangwana rebato nenyika.
Zvino tiri kutambura ende tiri kutoshamisika kuti pano pa 4 panopfuura masoja anopfuura Hatisi kuzori maso jaja rukufambira, rukufamba chii. Nekuti kwa kuchi mutunga miru edu wangaida kuwea. Saka zinu zukuto tiruwaza kute. Tuenda kupi. Hatina way forward ya tuku ziva. Because kwa kufundu ziru.
Mumwe mtsigiri uyangozvidoma nezitare kuti tanyaradzwa ati kunyange hazvo ange akanzwa nezvekurambidzwa kwemusangano uyu nekuda kwechidokwa dokwa chekuda kunzwa kubva kumutungamiri webato rake ange auya achifunga kuti pamwe musangano uyu waizoenderera mberi.
Chana ndine shungu nacho ndechekuziva kuti since muno mumbizo muno mukwekwe mese vachamisa vakahwina. Uyezve tinoda kuziva kuti semusangano tiri kuindepi zvine zvataugwa nevatungamiri vemusangano ndozvatinenge tichitevedzera. Kana takadai so tiri mukurwadziwa tikatarisa koti iya yakati dzvinyirira waitotarisa pa TV uchinyatsoona kuti vari kutaura zvekudzvinyirira malawyers avachamisa aitsikirikwa sati achida kunzwa vachamisa vachitaura ivo pachavo.
VaJeremiah Nyika vanoisa chigaro weWard 5 mumbizo vati vatsigiri vakawanda vebato reMDC vachiri kurwadziwa nemabatirwo akaitwa nyaya yesarudzo nedare reConstitutional Court vakati zvakakosha kuti hurumende isarambe ichivashungurudza nekurambidza kuti bato ravo risaite misangano. Vachibaya vati kana dare rikati musangano wange uchifanirwa kuitwa nhasi uenderere mberi vachaona kuti voita rini sezvo bato ravo rakaronga kuita mimwe musangano munzvimbo dzakasiyana siyana munyika mumazuva ari kutevera. Ndakamirira Studio 7 Mukwekwe, ndini Taurai Shava.
Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vasvika nhasi kuChina uko vakakokwa nemutungamiri wenyika iyi kumusangano weChina Africa Cooperation FOCAC. VaMnangagwa vanonzi vaitawo hurukuro nenhepfenyuro yeCCTV yekuChina yekuChina kwekare iyo vanonzi vaiudza kuti havasi kuzoreka nyika ichigwadama pasi nekuda kwezvirango zvayakatemerwa neAmerica. VaMnangagwa vanonzi vaudza nepfenyuro iyi kuti nyika izofi yakabudirira kana ikaramba ichingochema chema nezvirango izvi. Vati sevana veZimbabwe zvakakosha kuti vatarise kuti zviwanikwa zvipi zvavainazvo vozvishandisa mukusimudzira upfumi hwenyika pane kuramba vachingochema chema. Mutungamiri wenyika vanonzi vari kuperekedzwa muroende urwu nagavhuna weReserve Bank of Zimbabwe vaJohn Mangudya nengo dzezanu PF Politburo pamwe nemunyori mukuru mubazi rezvekuburitswa kwemashoko vaGeorge Charamba nevamwe vakuru muhurumende. Vaimbomirira Arizona mudare reSenate muAmerica vaJohn McCain avo vakashaya zvondo rakapera nechirwere chegomarara vari kuradzikwa nhasi kumarinda eUS Naval Academy kuAnapolis mudunhu reMaryland. Nezuro vanhu vakawanda vanosanganisira vaimbove vatungamiri veAmerica vaGeorge W. Bush navaBarack Obama vakaungana paWashington National Cathedral muWashington DC vachionekana navaMcCain. Vachipa mashoko avo ekuonekana nemufi vaObama vebato reDemocratic Party vakati pavakakumbirwa navaMcCain kuti vagozotaura parufu rwavo zvakavakashamadza uye zvakavarwadza vachiti izvi ndizvo zvimwe zvezviratidzo kuti vaMcCain vanga vari munhu akaita sei zvichiratidzawo kuti vaMcCain vaiisa nyika mberi kwezvamapato ezvematongerwo enyika.
For someone like John to ask you while he's still alive to stand and speak of him when he's gone is a precious and singular honor. Now, when John called me,
nyange takanga tisingazvitauri vaMcCain vaiuya kuwhite house kazhinji pandakanga ndiri mutungamiri wenyika. Taingogara tichikurukura tiri vaviri taitaura pamusoro pezvinofanirwa kuitwa mitemo nezvemuri dzedu. Kusawirirana kwedu pane zvimwe zvinhu kwakanga kuripo asi zvaitinakidza kungokwanisa kugara tichitaura tega pasina vakateerera.
Mumwe akataura ndiva George W. Bush avo vakati vaMcCain vakange vari munhu aive nechinangwa uye vaiita zvinhu nenzira yakarurama izvo zvaikurudzira vazhinji.
John was above all a man with a code. He lived by a set of public virtues that brought strength and purpose to his life and to his country. He was courageous. With a courage that frightened his
captors. Vamakeni vakanga vari mhare uye kushinga kwavo kwaityisa. Vatapi vavo kuchikurudzira varwi venyika yavo vakanga vachivimbika kunyange zvaishatirisa vamwe vanhu kana vatungamiriri venyika yavo. Vakanga vachiziva kuti kunyange vasingawirira nemunhu hazvireve kuti munhu iyeye haadi America sekuida kwavaiita ivo. Asi chinhu chikuru pana vaMcCain ndechekuti vakanga vasingade vanhu vanoshandisa simba rebasa ravo kuita zvisina kunaka.
Mutungamiriri weAmerica vaDonald Trump havana kupinda mukurangarirwa kwavaMcCain uku, sezvo vaMcCain vachiri vapenyu vakange vaudza vaTrump kuti vasasvika parufu rwavo. VaMcCain avo vakatapiwa nemauto eVietnam vakagara mujeri kwemakore mashanu vainge vasinganyanyi kuwirirana navaTrump muzvinhu zvizhinji. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata Dr. Angela Gapa vano venyanzvi mune zvokudzidzana kwenyika vachishanda paCalifornia State University kuChico muno muAmerica.
Well, Senator McCain vaiva necredibility panyaya yekuti zvona ivo vanga vari munhu like a war veteran vakarwa Vietnamese war, vanga vari naval officer and also a naval aviator, zvichireva kuti vaioperata maaircraft. Pane one mission yavanonyanyozivikanwa inonzi Operation Rolling Thunder. Yaka bomba over Hanoi, which is the capital city of Vietnam. And pavaka bomba ipapo vakabva capture nema Vietnamese overwrite a prisoner of war. Saka patinoona pamatongerwe nyika, usually credibility inoenda kune vanhu vaive kuti vakarwira nyika, vakarwa hondo, vaka representa nyika yavo kune dzimwe nyika. So munoona kuti pa Senate nemu Congress mema America vanoremekedzwa zvikuru nepamusana penyaya iyoyo.
Munoona sei mashanduro avanga achiita uye zvinoreva chii kuvanhu vari musineti kana kuti maparamende edzimwe nyika dzokuti vanokwanisa kukwikwidzana mumashoko nemutungamiri wenyika?
Basa reSenate nderekuti riite balance mapowers executive. Saka kana muina president ari kuda kuisa chisimba chake pavanhu, Senate basa rayo ndekunonzi kuita kuobstructa kana kuti kudelay process iyoyo kuti mamwe ma unilateral decisions asaitwa na president. Senator McCain sezvo ari mu same political party na President Trump, zvinoitika ndezvekuti zvona vaiva ne even more weight mushoko ravo pavakaedza for example pavakavota kuti against repealing Obamacare, ndo imwe senatorial decisions akaita kuti akaitwa na Senator McCain kuti asabudirira anga achida kuitwa na President Trump. Saka munoona kuti basa ravo usually ranga riri maintaina madiplomatic relationships nenyika dzakaita sinana Vietnam, vanga vasiri kusupporta nyaya yekubuild a war, even though vanga vari senator weArizona and ukoko kuArizona kune nyaya dzeimmigration dzakanyanya, vaiona kuti kubuild a war kwaka kusiri kunonyatsoita kuti nyaya yeimmigration ibudirire. Saka munoona kuti Senator McCain nyaya basa ravo ranga riri rekunyanyobalansa my decisions are President Trump.
Dr. Angela Gapa vano venyanzvi mune zvekudzidzana kwenyika vachishanda paCalifornia State University at Chico muno muAmerica.
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ese. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6 a.m. muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 a.m., 0794930770 ne 9885 shortwave uye na 7 PM mazuva ose pamasaisai anoti 909 AM 4930 6040 ne 15460 kHz pa shortwave. Pindai muchirongwa che Live Talk na 8 PM nekutumira ma WhatsApp message kana ma voice message pa namba dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinotefenyura chirongwa che Let's Talk ngati kurukurei pa Facebook page yedu ye VOA Shona musi wechipiri nemusi wechina kubva nguva dza 4 PM kusvika na 5 PM. Musi wechishanu kubva na 4:45 PM kusvika na 5:15 PM. Musakanganwa kufarira Facebook page yedu ye VOA Shona. Kurudzira yama neshamwari kuti dzitifarire.
Iko zvino tochimboenda kuna Evans Zininga achitipa chirongwa chiri kutarisa zviri kuitwa nevechidiki muupenyu hwavo.
Ndinokutambirai nemufaro vateereri veStudio 7 muchirongwa chinotarisa zviri kuitwa pamwe nezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo. Chirongwa ichi munochipakurirwa pamhepo nemusi wesvondo wega wega neni Evans Zininga. Ndiri muWashington DC. Nhasi tiri kutarisa zvakabuda mudare reConstitutional Court nemusi wechishanu. Muhurukuro iyi tine gweta vechidiki vanoshanda vari kuHarare. Koma Valentine Masaiti. Koma Valentine, imi muri gweta rechidiki, shuviro yenyu se mukomana wechidiki ari munyika yeZimbabwe, makatarisa mabudiro aita sarudzo idzi yanga iri yekuti kudii?
Ndakange ndakatarisira kuti ani nani zvakachawina sarudzo iyi atigadzirisiro zvinhu zvatinofunga kuti zvatinogara tichinazoe zvakaita sekutichiwane mari mumabhanga. Nhasi pandakura nemudhorobha ndanzwa kuti rate ranga ritori pa90% rekutenga maUS dollars uchishandisa EcoCash kana kuti uchishandisa mari iri mubhanga mako. Tinoona zvekuti izvo watolusa value yemari yako kana uine $200 mubhengi unopiwa $100 or $110 mari.
Mukoma masaiti, ngatiuyei pakutarisa kuti vamunotambawo navo nekugara navo munyika yeZimbabwe vari kunzwisisawo here udzamu hwezvazviri kureva kuti izvi ndizvo zvabuda musarudzo?
Hazvisirizvo hazvo zvavanga vakatarisira, nekuti tinoona kuti vechidiki vakaenda kunovhota vakati wandei gore rino vaine shungu dzekuchinjawo nyika yavanotiwo vakazvarwa yatishatei pane zvayanga iri munguva yevabereki vedu mazuva akare. Vandinofambidzana navo vanoti zvabuda musarudzo hazvo, zvabuda mudare, mutangoti henyu ini semagweta ndizvo zvabuda, asi isu hatisi kugutsikana nazvo.
Mashoko enyu amungavapewo vamwe venyu vanodawo kurudziro nekusimbiswa vachitarisa ramangwana renyika yeZimbabwe muchidimbu ndeyekutiwo kudii?
Asi ini ndinoti kwavari vechidiki vese, ngatisarasei tariro. Isu vacho takutofanira kunge tichiita zvatinofanira kuita kuti nyika igadziriki. Hapana munhu watingatarisira atauya kuzotibatsira tisu wacho.
Nawo mashoko enyu mukoma masaiti, tabva tasvika kumagumo kwechirongwa chedu. Ndinokutendai nekupinda muchirongwa chedu chinotarisa zviri kuitwa pamwe nezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo. Zvakanaka ivateereri vedu, manga muchinzwa kune gweta mukoma vechidiki Valentine Masaiti. Chirongwa ichi munochipiwa neni wenyu Evans Zininga. Ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri.
Iko zvino tochimboenda kuchirongwa chezvechitendero.
Jesu simba rangu, muri
simba rangu, muri simba rangu, unondipa simba.
Maneru akanaka vatereri, ini ndini Tanono Kawande ndichikuchingamidzai nemufaro mune chimwe zvechirongwa chedu chezvezvitendero. Nhasi tiri kuenda kuOhus kuDenmark kwatinonotaura nomuranda waMwari nebasa rose ravari kuita muzita raShe.
Ini ndinonzi Tendaita Garira, ndingoriwo mukadzi akawanirwa nyasha. Ndiri kuno kuDenmark, kuchando kunoku, kwatinenge tichiita zvatinoita neshoko raMwari kuti tiwane kuti tinorishita sei mazuva ano mune zvinhu zvakawanda zvakafanana napornography zviri kuita kuti vanhu vafambe nenzira dzakashata. Saka iyoyo nyaya yepornography ndo nyaya imwe hombe nyaya yandiri kuita ndichiita kuti ndiise message kuvanhu. Saka tinoita tichinyora mabhuku dzimwe nguva for free, ndinozviita handidi mari yemunhu. Ndinongoda kuti shoko risvike kune munhu, munhu atende otsve, nekuti izvi zvinoda kudzikinurwa nemweya mutsvene.
Munoshanda nemakereke here kana kuti munoshanda mega pabasa ramuri kuita?
Basa randiri kuita inini ndinoita ndinonzi non-ecumenical, non-interfaith. Ndinongoita ndichitotageta vanhu. Nekuti zvinezvi tine indaneti ka, sezvamangoita mandifonera pamazaisai muri kuAmerica, indiri kuDenmark, vanhu vari kunzwa vari kuZimbabwe. Saka indinoshandisawo indaneti iyoyi, and ndiripo panyaya iyoyo ndoda kuti tibate nyaya yehome. Idzi statistics dzandakanyorera vanhu vanoita zvemapornography mawebsite acho, ndakanyorera manager wacho ndakuziva kuti ndipewo mastatistics ekuZimbabwe. Handina kuda kunoona mapicture avo kana mafirimu avo, right? Ndoda kuverengera statistics dzandakatumirwa idzi. Handiti 81% of porn visitors from Zimbabwe are using smartphones. 11% vanoshandisa matablet and only 8% desktop. Batainye vandiri kutaura, 33% yetraffic yemapornography inobva kuZimbabwe, vakadzi vemuZimbabwe ndo vanenge vachiona pornography. Handisi kutaura kuti varume havaoni, vanoonawo, asi vakadzi vedu vari kukuto, they are beating the global average, which is 25%, ivo vari pa33. The most popular day for watching pornography muZimbabwe is Sunday. Muri kuzvibatisisa izvi. Saka tinobvunza isiti, denguva taiti ndiwo musi wekuti vanhu vanoenda kusvondo, vanononamata. Asi tikuona kuti ndo zuva raunoona bonde pamafoni avo pamapornografia. Saka tine dambudziko iri.
Zvino kana mawana zvakadari izvi, mozvifambisa sei kubva ipapo?
Inini ndingoriwo muranda waMwari zvangu. Zvandataura ndikati ina handidi mari dzevanhu, handiparidzi zvemari kana zvei. Ndinoshandisa paindaneti apo kusvitsa shoko iri. Handiti ndine webhusaiti yandakagadzira inonzi murandawamwari.com, asi ndinoda kuti ndibate kuna Mateo 5. Ndinoda kuti ndingokubatira verse 27 ne28. Mambo Jesu vakati, makanzwa zvichinzi usaita upombwe. Handiti verse 28 inoti, ndopane meseji apa, asi ini ndinoti kwamuri, ani nani anotarisa mukadzi neziso roruchiva atoita upombwe naye mumwoyo make. Mukazoenda kuverse 29 vanotaura kuti zvitori nani kuti ubviswe ugurwe maoko kana ari kukutadzisa kuita izvi, achikutadzisa kupinda pane kuti uende kugena. Saka mambo Jesu ari kutaura kuti kungotarisa neruchiva, iwowo uri papornography pavo, uri pasmartphone pako pamaana awapo, wotarisa neruchiva uchiita zvaro, watoita upombwe. Ndopane nyaya. Ende tikada kubvunza kuti vangani vari kuona pornography nhasi, tinoona even mukabhineti varimo.
Kana mabata zvese zvamunenge mabata izvi, yes, pane nzira yamunoita here yekuti mukwanise kutaura navanhu? Munosvitsa shoko renyu sei kuvanhu kuti zvavari kuita izvi varegere kuita?
Inini ndanga ndichimboisa masemoni emahara, ndanga ndichinyora panonzi paNehanda Radio, ndikambonyorawo panonzi paBulawayo 24 ndichishandisa mawebsite anoverengwa navanhu kuZimbabwe. Asi zvimwe ndinoisa aringori pamadifferent platform ari pamaindaneti. Handizi, and I think we've reached more than 1 million people. The way out ndo pane ministry yandiri kuita munamato. Ini ndinoziva kuti mweya mutsvene ndiwo unokwega unokwanisa kubatsira vanhu kubvisa paunhapwa hwezvinhu zvakaita sepornography, upombwe nezvose zvakadai. saka ndo dzinenge chicha ndiri pa internet because ndakaona kuti internet inosvitsa vanhu mabhiriyoni nemabhiriyoni. Saka ndo patinovabatira ipapo pama internet apa.
Mashoko enyu okupedzisira kuvateereri vedu.
Zvakakosha kuti kana iwe uri uchiziva kuti inini ndinotya Jehovha. Ndinoziva kuti kuna mambo Jesu. Zvakakosha kuti utendeuke even musi wega wega zuva rega rega. Kuti baba ndinoga ndimbopfuga mapoti baba ini ndiri mutadzi nekuti hakuna asiri mutadzi Jesu ndiye asiri mutadzi saka kubvuma zvivi zvedu kuti aiwa ndiri mutadzi ndibatsireo ndibvisewo panyaya iyi ndinoziva kuti ndinoona mapornografi ndinoziva kuti ndinonyeba ndibvisewo ndazvaro patsva musi wega wega zvinhu zvakanaka izvozvo ndoshoko randinoda kuti ndisire vane veZimbabwe.
Nemashoko iwayo abva kumuranda waMwari vatendai tagarira vari kuOhis kuDenmark. Ndinoti ndopanoperera chirongwa chedu chanhasi. Tisangane zvakare zvondo rinouya mune chimwe zvechirongwa chezvechitendero. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti mosara zvakanaka. Munhau dzemitambo, mumutambo weCastle Lager Premier Soccer League yatambwa nhasi, Caps United 2, Nitrat 1, Highlanders 1, Ngezi Platinum 2. Nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi. MDC Alliance inorega kuita musangano wayo muguta reKwekwe zvichitevera kurambidzwa kwakaitwa bato iri nemapurisa achiti anotyira kuti chirwere chetyphoid chingazopararira. Vaive seneta wedare reparamende reAmerica vaJohn McCain avo vakashaya zvodo rapera vatoradzikwa nhasi kumarinda eUS Naval Academy kuAnapolis mudunhu reMaryland. Tashika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvekare mangwana. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti mosara zvakanaka.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lichona njani mthokazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngesonto mhlaka 2 kumpandula 2018 nguntungamile inkomo. Endabeni zethu lamhlanje. Kuchone kunyakazela amapolisa lamasocha ekwekwe namuhla lapho umnumzana Nelson Chamisa abekhangelelwe ukwenza umhlangano wakhe lozulu. Umongameli Emmerson Mnangagwa uzangena umhlangano omkhulu wezamabhizimusi phakathi kwele China lamazwe ase-Afrika kusasa. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Kuvikwa kuchone kunyakazela amapolisa, amasocha kanye labachupi ekwekwe namuhla lapho obekumele umnumzana Nelson Chamisa enzele khona umhlangano wakhe lozulu namuhla. Umhlangano lo awusabanga khona ngemva kokuba amapolisa eyale ukupha uChamisa imvumo. UChamisa uthi umhlangano lo ubungokubonga uZulu ngokumvotela kukhetho olusanda kwedlula. Izakhamizi zekwekwe zisole kakhulu ukuba khona kwamapolisa lamasotsha lokhu. Umongameli Emmerson Mnangagwa uzangena umhlangano omkhulu wezamabhizimusi phakathi kwele China lamazwe e-Afrika kusasa. UMnangagwa ufike kwele China namuhla njalo uhamba leziphathamandla zikahulumende wakhe ezigoqela umphathintambo wezokuthengiselana umnumzana Mike Bima losivalukhulu we-Reserve Bank of Zimbabwe umnumzana John Mangutsika. Uhambo lukaMnangagwa lolu luza ngesikhathi ilizwe libhekane lobunzima obukhulu kwezenotho. Ingcwethi ecubungula izenotho umnumzana Rejoice Ngwenya uthi azikho impawu ezikhomba ukuthi umumo ungaguquka maduze.
Asikaboni lutho nje ngoba phela siyazi ukuthi ukhetho lwethu siluqondane lokuphambaniseka lokubhidlizeka kwamarandi eSouth Africa. So ukuthi vele njengelizwe elivame ukuthenga kuphela umnotho wethu uzaphambaniseka. Yes, sengisizwa kuthiwa khona yena umnumzana uNyakudla lo oyi-Reserve Bank la ubhizi yathi udinga imali. So sesiqondane le-inflation kodwa kwakhathesi ikukhuluma nje asikezwa ngizwa nje abantu ababhalayo nje besithi i-money supply, EMT broad money supply. So kukhanya vele ngathi inkudlwana yikho kuziya kwenza ukuthi intengo ziye phambili okuncibileka asikakubona.
Intengo zona okhuluma ngazo lokhe zimindawonye kumbe seziqalile ukwenyuka.
So kuphambanisekile mfowethu ngoba phela thina nathi omama yibasithengelayo esupermarket ezitolo intengo ziyabheda sokusokukhwela. Yikho ngisho ukuthi ukukhwela kwentengo kwengxenye yokuqondane lokubhilizeka kwerandi. Kodwa ke siyazi ukuthi njengoba sithi mina amabhondi amaningi amanothi amaningi esegcwele esitradeni kuthi ukuthi vele ukuthenga imali eletha izinto so ngathi sokudula. Yikho intengo sezikhwela akumanga kuhle. Umnumzana uMnangagwa uqakathe ukuhlatha gijima nguye wathi yena uza kungena embusweni egijima yeka kulungisiswe ukwenzela ukuthi siqale ukulungisa izimpahla zethu ukwenzela ukuthi intengo ingabhedi.
UMnangagwa ungamxwayisa uthini kudaba lomnotho ekhangelele nje ukukhetha ikhabhinethi yakhe?
Kaqondane lokukhangelisisa amaministri lekhabhinethi eqondane lokwakha ilizwe. Okokuqala asikhangelisisi ukuthi ukuvuselela i-industry yethu enza impahla ezithengiswa ngaphandle kwelizwe imayining owe kwenza ukuthi into esizigebhayo izithelo zethu sizifake i-value addition lapha singakazi kukhiphisa injalo. Ngibona ngathi kunganceda ukuthi imali ingene. Okwesibili, i-US dollar le esiyisebenzisayo vele kahle yayikhitshwe ngoba yiyo enza ukuthi izinto zibhede. Kakulungisiswe izimali eziqondane ezilungiswa lapha ukwenzela ukuthi i-US dollar ibe yimali nje ezizwa emabhenki nxa umuntu engenisa impahla zokulungisisa ezinye impahla ama-raw materials.
Ingakhitshwa i-US dollar bese kulethwa i-dollar elitsha leZimbabwe.
Liqiniso lelo ngoba iZimbabwe yiyo yodwa lapha kusadeki esebenzisa i-US dollar iqondane le-local currency. Akungethi lutho lwaba bathi khona ithwathi nasizikhutha mfundo zemnotho ama-economists athi khona ufanele ukuntshintsha amafunda, ukuntshintsha ama-fundamentals. Ama-fundamentals kasuzantshintshi asivale amehlo kuphela sithi khona asisasebenzisa i-US dollar njenge-local currency kusetshenziswe i-local currency. Yikho okuqonde ekuqondileyo khonokho akulanto yokumelela ukuthi simelele ukuthi ama-fundamentals antshintshe mfowethu.
Lingalethwa i-dollar leZimbabwe babungwenya kalisoze linyamalale yini udubo lwemali lo qhubeke njengalokho esikubone kusenzakala kubond.
Ebengikutsho phela ukuthi mina singathi ngesikhiwa iphanasiya ukulungisisa umuthi womnotho wethu kawuqondananga la mabond kuphela kulezinto ezifanele zilungisiswe. Yikho benxebeni sithi khona ama-fundamentals akhona abakhuluma ngayo baqondane ukuthi silungisise ama-policies okuthi izimpahla ezingenisa ngaphakathi kwelizwe zibe lutshwane. Akufanelanga ukuthi imali ama-US dollar azuzakale streeting kathesi azuzakale streeting ngoba abantu abathola amabhondi yibo bathatha imali ebanikeze amabhondi emabhenki bethengisa ama-USA. Akufanele vele kuvalwe ukuthi i-US dollar lingabi khona estradini ukwenzela ukuthi imali esidlayo thina isetshenziswe ukusebenzisa izinto ezilungiswa lapha. Ngibona ngathi yikho fanele kwenziwe. Sifanele sibophe ama-banking mfowethu sicimeze sithi khona i-US dollar avele alisasebenzi la.
Umnumzana Rejoice Ngwenya yingcwethi kwezenotho. Ilunga letali lePhalamende lakweleMelika umnumzana John McCain yena obhubhe ngeviki edluleyo uzabekwa namuhla emangcwabeni amaqhawe eAnnapolis edolobheni leMaryland. Abakhulume esililweni sakhe izolo bagoqela owake waba ngumongameli weMelika umnumzana Barack Obama.
We come to celebrate an extraordinary man. A warrior, a statesman, a patriot, who embodied so much that is best in America. President Bush and I are among the fortunate few who competed against John at the highest levels of politics. He made us better presidents, just as he made the Senate better, just as he made this country better.
Lo ngumnumzana Barack Obama echaza umufi umnumzana John McCain njengeqhawe lamaqhawe. Owake waba ngumongameli njalo weMelika umnumzana George Bush laye uthe eleMelika lilahlekelwe kakhulu.
He was courageous. He was honorable, always recognizing that his opponents were still patriots and human beings. He loved freedom with the passion of a man who knew its absence. He respected the dignity inherent in every life, a dignity that does not stop at borders and cannot be erased by dictators. Perhaps above all, John detested the abuse of power, could not abide bigots and swaggering despots. There was something deep inside him that made him stand up for the little guy, to speak for forgotten people in forgotten places.
Lo ngumnumzana George Bush evalelisa umnumzana John McCain na uzabekwa eAnnapolis namuhla. Lanxa abantu abanengi bemncoma uMcCain bakhona abalombono ochiyeneyo ngaye abagoqela isizalwane seZimbabwe esihlala khona pa eMelika umnumzana Kelvin Manduna.
Ukukhulisa iphahla njalo ukuintroducer ibandla ebantwini njengoba liyazi ukuthi bakhona ababhazukayo basuka kithi ama-MDC asuka ase-office leader ukubuyela ebantwini uye bachasisela luhlelo oluqakatheke kakhulu. Number one. Number two, uhlelo olunjalo
uMcCain ngumuntu owayecontroversial. Ngisakhumbula icampaigner isikhathi ayede funa ukuba ngu-president against u-Obama ngaphathanga u-Obama kahle ngesikhathi sona leso kodwa kodwa kathesi ngathi one uyajabulisa ukubona abantu bekhuluma bemhlonipha ama-democrat i-politics esiyifunayo i-politics emature kulabanye ama-republican ama-diehard supporter ka-Trump bendlalela abantu abanjengabo Rush Limbaugh bathi hayi ama-democrats ngamanga baphonga uthanda uMcCain ngoba wayezonda u-Trump otherwise in the normal course abamfuni so yinye i-narrative yangikhona
uyatsho ukubana uMcCain waphatha u-Obama ngendlela mhlawumbe engaqondanga ngesikhathi bencintisana kukhetho lukamongameli kodwa uthe eseza dlula emhlabeni watshayela u-Obama ucingo wamcela ukuba namzukwana elala abuye azokhuluma emfeni yakhe kumveza njengomuntu onjani lokho
ngoba wayesetshintshile kodwa ungakhumbula uMcCain abantu bathi nguye waqalisa into lezi eze-far right ngesikhathi sakhe ngoba nguye waletha uSarah Palin and abantu uSarah Palin yo is a precursor kwabantu abanjengo-Trump
Umnumzana Calvin Manduna isizalwane seZimbabwe esihlala khonapha eMelika Singene kuhlelo lwabasakhulayo lo Mike Wobe we Studio 7.
Ngikudibana kuhlelo lwabasakhulayo. Ngingu Mike Wobe. Buliviki siyaxoxa ke labasakhulayo ukuthi sizwe kunenge ukuthi bona bonana njani umongameli wethu omusha umongameli Emmerson Mnangagwa. Lamhlanje sixoxa lo mnumzana Nigel Ndlovu yena ongusakhulayo obencintisa kukhetho olusandudlula emagogwe constituency ezimele yedwa. Nigel, ngiyakwamukela kuhlelo mnumzana, unjani?
Ngiyaphila Mr. Mike.
Right, Nigel, uyizwile indaba ekhona. Yini umbono wakho mayelana nomongameli wethu omusha umongameli Emmerson Mnangagwa?
So kare sethu ku post election period and u-president so announced. So mina njenge youth ngibone ngani khona oko sokuphumile because okumele sisebenze ngakho and u-president Emmerson Mnangagwa khona oko akuthembisa abantu sokumele la ekudingile.
Ngiyazi vele ukuthi thina njengabantu abasakhulayo sesibhekane ngenkinga ezinenge ezijene over the past I would say 38 years. Ubona ngani umongameli wethu omusha kumele ayenzeni kahle ukuze athuthukise impilo zabothanga?
Okokuqala vele ukuthi kumele yena le cabinet yakhe bezama ukuqeda indaba ye-corruption ngoba indaba ye-corruption yiyo engani sikuleli lizwe njalo kumele izame ukuthi ewine abantu abatsha especially abantu abatsha abahlala kuma-towns la kuma-cities ngoba abaningi bangkhona siyakwazi ukuthi bevota bekhangele ngaphi so kareti sokumele yena izame ukuyunite abantu abatsha kuma-cities elective development even kuma-rural areas ngoba abantu abatsha abakuma-rural areas behind in terms of indaba even the technology or even just basic infrastructure imigwaqo so khonoka yekukhuluma ukuthi we want to rebuild Zimbabwe now is the time I think now is the time ukuthi sifake ama-differences aside sisebenze even naye yena u-president Mnangagwa le-government yakhe entsha during i-campaign period yakhe sinzile khuluma ngekuthiwa i-empowerment bank ukuthi uzakupha ama-youth ama-loan ukuthi bezame ukuthi sukumisa amabhizinisi abo so indaba ye-empowerment bank mina njenge-youth ngizabe ngiyikhangile ngifuna ukubona ukuthi into ayezikhuluma zizayenzakala yena ama-youth azaphiza izimali zangkhona beqalise amabhizinisi ngoba ama-youth amaningi akunamsebenzi and the only way ukuthi ama-youth esuke ezitrithini engatshona ehlezi engayenzi lutho yukuthi beqalise amabhizinisi abo
wena ubungomunye wabasakhulayo obencintisa ukhetho lolu as an independent candidate lapho emagwegwe awungitsheleke I know ukuthi ivele unqotshiwe but still zikhona izinto na noma nje inhlelo esijeneyo okhangele ukuzwenza ezilenjongo yokuthuthukisa abontanga emphakathini
Yes there are a lot of opportunities there are a lot of projects which can help a lot of young people emagwegwe constituency and I've already started on just jotting down some of the ideas engifuna ukuba implement first half of 2019. So yes, I'll continue to try and develop my constituency and work with young people especially to bring about change in the community. Because the change is not about the community as well, it's about an individual. If I'm willing to change as a person, then I can also impact the lives of others.
So ichange iqala ngami, iqala ngena lo laleliyo semagwegu ukuthi yena la ufuna ukwenzelani emagwegu.
Awungitshele nje uqhakathekile okungakanani ukuthi umongameli abe labantu abasakhulayo kuhulumende wakhe.
Uqhakatheke kakhulu, like I said again during election season, ukuthi the elderly kumele bebe khona, but kumele bebe ngama advisors. It's unfortunate even lokhu zenyethu i-politics yethu eZimbabwe ayikabi mature enough ukuthi abantu they trust kuma young leaders. But we have seen some young councillors getting into positions, especially kuma cities, which is very good because they know what the young people need. So yeah, now Umnangagwa, even when he's selecting a cabinet, he needs to look at Utama youth. They make up the majority of the population and they are the future of Zimbabwe.
I'm Lumzana. Nyabonga kakhulu, bekuhle ukuba la uhlelo futhi.
Oh, nyabonga Mr. Mike.
Usanda ukungena kuhlelo, usanda ukukhutha ingxoxo phakathi kwami lo Mnumzana uNigel Ndlovu, yena obencintisa ukhetho olusanda udlula kwanele kwalamhla. Mthwakazi omuhle, masibane ngeviki ezayo. Olivalelisayo nguMike Hove. Mina ngithi libe leviki elishukela.
Siyabonga Mike ngohlelo lwabasakhulayo.
Mawene weba, mawene weba ba, mawene weba,
uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke namuhla sixoxa lo siyazi inyanga phela umnumzana Mhabinyana Ngwenya siphatha udaba lwenyanga mthakathi. Yebo, igama liyazikhulumela, kodwa ngenjani linyanga, yenzani kahle kahle? Ngiyakwamukela kuhlelo babungwenya.
Hayi, ngiyabonga kankomo.
Ukuthi inyanga mthakathi libizo mbaxa okutsho ukuthi lumuntu ngoyinyanga abuye abe ngumthakathi njalo, kodwa kahle kahle akusichazisele ngemsebenzi yakhe, wenzani?
Lapha inyanga mthakathi nje obuchilo ukuthi ibizo liyazitsho, inyanga liyana elapha ngezihlahla ibulale iganga. Inyanga mthakathi leyo kutsho ukuthi izandla zakhe ziyachisa zingolile, akasizi muntu lo, ngoba inyanga ebulalayo ayisizi muntu ngoba uyabe sembethe amathunzi lana abulala abantu. Yikho inyanga inyanga yokusiza abantu, njengoba uNkulunkulu wadala abantu wabapha izinyanga ukuthi azibe isibhedlela sabantu. Inyanga nxa isibulala aseyiso isibhedlela, ekwelapheni asimbali njengomelaphi, okwakhe umthakathi nje othumezela abantu izulu ukuthi abaqothuluze. Inyanga mthakathi lezo
iyaloya kahle kahle linyanga, kumbe incedisa kuphela abantu abayabe befuna ukubulala abanye ngemithi?
Khona lokho ungunyanga mthakathi ngokuncedisa abantu ukuthi ababulale umphefumulo kaNkulunkulu, useyinyanga mthakathi ngakho lokho. Inyanga nyanga esiza abantu ayanelisi ukubulala abantu ngemithi, ngoba kayibambi. Engayibamba ekwelapheni usephumile, izandla zakhe ziyabe sezichisa, azisasizi muntu.
Abantu makhaza babungwenya bengehlukanisa njani phakathi kwalinyanga lenyanga yoqobo?
Inyanga esiza abantu bayazi ngokusiza abantu njalo belayelana ukuthi hambanini laphana, hambanini laphana. Inyanga kayibhali mabhakane imemezela abantu. Inyanga kayiyi kumsakazo isiyasakaza ukuthi wozanini kimi, mina ngiyelapha lokhu lalokhu lalokhu. Akukho ebunyangeni lokho, kutsho ukuthi bonke labo ngamasela obunyanga ngokwazi izihlahla ukuthi akanothe ngobuqili. Inyanga esiza abantu kayithonisi imali yayo ukuthi wena Georgina ngakwelapha imali yami ingaphi, kuyazila lokho, ukuchiyela emadlozini. Yikho-ke inyanga mthakathi iyaziwa ukuthi lwana ungaya kuya uchayisa ngezulu. Yikho-ke umehluko ukhonapho, inyanga eziloyayo ngeziphosa abantu, inyanga ezelaphayo ngezisiza abantu. Yikho-ke ubuthakathi badalwa uNkulunkulu, kunyanga kwadalwa uNkulunkulu kokubili kusafana nokuthi umuntu azikhethele ukhetha okubi usungumthakathi okuhle ngokusetshenzwa ilanga libalele emini okwabathakathi kusetshenzwa ebusuku. Yikho into ezisetshenzwa ebusuku emini zinhle, ezisetshenzwa ebusuku zimbi.
Zibhahile yini lezi nyanga?
Inyanga mthakathi kazitholakali kalula ngoba bazifihla, zaziwa ngabazaziyo ukuthi hayi asilohlupho olunje, gijima uye etsholotsho uzafica usomhlafutho uza kunika lokhu lalokhu. Azisizo ezaziwayo, zifihlakele ngoba kazifuna ukwaziwa phela ngoba zenza izinto ezingayisizo. Yikho ke engikutshoyo ukuthi kufanele ukuthi abantu behlukanise inyanga esiza abantu lenyanga engumthakathi loyayo.
Hayi, siyabonga baba uNgwenya, bekukuhle ukuba lawe kuhlelo.
Hayi, enkomo.
Lolobe kuluhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke. Sixoxa ngenyanga mthakathi. Sile nyanga yoqobo umnumzana Mhabinyana Ngwenya. Lithiye indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Sile temba lilokholisile ke uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke. Sokuyisikhathi sohlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya silomfundisi Angliston Sibanda. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Siyabingelela nankomo, siyabingelela abalaleli, sithemba baphilile bagcinakele emseni kundawana zonke abakizo. Siyambonga uJehova.
Usiphatheleni lamhlanje?
Namhlanje sithola umbhalo wethu encwadini kamahubo 127 sahluko indima ngeyokuqala uverse 1 lifundeka kanje. Ngaphandle kokuba inkosi iwakhe umuzi abakhi basebenza ngeze, ngaphandle kokuba inkosi ulinde umuzi abalindayo balinde ngeze. Bazalwane, sisesikhathini esikuthi abanye kade bekhangelele ukuthi mhlawumbe i-court ye-constitutional court izaphuma lesinqumo esingabe sibafeva ngozomoya politiki eZimbabwe. Ngithanda ukukhuthaza lokududuza izizalwane zeZimbabwe ngegama lenkosi uJesu. Ngisithi mina lithi izwi lenkosi ngaphandle kokuba unkosi iwakhumuza abakhayo bakhangeze. Kasinikelele izwi lakithi uNkulunkulu kube nguye ophatha izinhliziyo zabakhokheli bethu, kube nguye ophatha izinhliziyo zababusi bethu ukuze lezi nqumo abazenzayo zibe izinqumo ezilokwesaba uNkulunkulu, zibe izinqumo ezilo kwenza ilizwe lakithi libe ngcono, ukuze izinqumo zonke abazenzayo edale parliamente, abazenza ku cabinet, akukhathalekile ukuthi ngubani obusayo, kodwa lona lo obusayo inhliziyo yakhe ibe isesandleni sika Jehova, kube sokuthi izinqumo abazenzayo kube izinqumo esiza yenza impilo yentandane, impilo zabafelokazi zibe ngcono. Lithi iBhayibheli uNkulunkulu uyanakekela abafelokazi lentandane ngoba inhliziyo yakhe kulabo. Lithi iBhayibheli unguyise we ntandane nendoda yabafelwakazi. Sikhulekela ukuthi uNkulunkulu abathinte labo abazasibusa babekwazi ukwenza izinqumo ezizathinta ziphucule impilo zabantu makhaza. Sikhulekela ukuthi uNkulunkulu aqede ubudlova lobudlwangudlwangu obukhona eZimbabwe, abe nguye owakha isizwe. Uthando lomusa kaJehova kube yikho okwakha isizwe seZimbabwe. IZimbabwe izaphakama ngilapho uJehova engangenela kube nguye owakha umusi, ngoba kungaze kube yile iphathi kube yile iphathi ezangena ngaphandle kokuba uJehova abe nguye owakhayo umuzi. Bonke akwenza abakwenzayo lokushikashika lezithembiso abazenzayo zonke ziyabe ziyize. Ngithanda ukunxusa mntakababa ukuthi ume ukubheka amehlo akho lethemba lakho, ubeke ithemba lakho emuntwini. Lithi iBhayibheli uqalekisiwe lo themba abemuntwini kodwa ubusisiwe lo themba kuJehova. Lithi iBhayibheli abathemba kuJehova baza kuma njengentabu zayona be nga samasa miseki. Ntando kuti ngisimuse, ngisimuse sonke ukuthi sibe kwazi ukubhekisa amehlo ethu kuJehova. Onguye owakha isizwe, onguye lenjongo lenhloso ezengcono ngempilo zethu. Ngoba ngaphandle kokuba yena yakhe iZimbabwe, abakhayo bakhangeze. Sithemba ukuthi sonke lapha esikhona, siyalizwa izwi likaNkulunkulu, ake situzeke sibheke kuye. Uthi uDavida, ngiyaphakamisa amehlo wami ezintabeni, usizo lwami lokuyapi? Lokuya kuJehova odalela izulu lomhlaba. UNkulunkulu nguye owazingcono bazalwane, UNkulunkulu nguye olenhlelo singcono bazalwane. Lanxa abantu bangabe bebusa kanti singabafuni bebabi, lithi iBhayibheli uNebukadnezar mubi kanjalo, UNkulunkulu wathi kuyinceku yakhe. Sithanda ukuthi uNkulunkulu abe nguye obamba inhliziyo zalabo abazasibusa eminyaka emihlanu ezayo, bakwazi ukubusa ngokwesaba uNkulunkulu ukuze isizwe lakithi lithuthuke.
Akuyiphethe mfundisi.
Siyabonga ke sithokoza amakhanda sikhuleke. Sinikele izizwana zeZimbabwe esemagumbini amano mhlaba bababalizayo lelizwi ukuthi bakwazi ukubhekisa amehlo abo eze kuwe, bakwazi ukuthi wena nguwe uNkulunkulu ophezu kwakho konke, ophezu kwabajaji labo bonke abakhona abenza izinqumo. Inhliziyo yamakhosi isesandleni sakho. Nkulunkulu siyakhuleka ukuthi philisa izizwe lakithi, philisa izizwana zakho, baba iZimbabwe kayivuke, kayiphakame kubonakala inkazimulo yakho. Ngelishigama lenkosu Jesu. Amen.
Amen mfundisi. Bekukuhle ukuba lawe kuhlelo. Lolo bekuluhlelo lwamakholwa, uhlelo vuselela umoya. Silo mfundisi Angliston Sibanda. Asibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Olivalelisayo nguntungamili Nkomo. Sile temba mlaleli ubusisekile ngezwi lika mfundisi. Ke uhlelo lwethu lwalamhlanje ngengoma yokholo, kodwa singakehlukani sikhangele ebezihamba phambili. Kutshone kunyakazela amapholisa lamasotsha eKwekwe namuhla, lapho umnumzana Nelson Chamisa abekhangelelwe ukwenza umhlangano wakhe. Umongameli Emmerson Mnangagwa uzangena umhlangano omkhulu wezamabhizimusi phakathi kweChina leAfrika kusasa. Kwanele Mthwakazi olivalelisayo nguntungamili Nkomo. Lila.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.